Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro kurume 4/2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuhwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chakabvunza zvezvakare nenyaya yemabond note kuti kogore riya maiti inini bond note igedyegedye neUS dollar. Then musi uno wemata hazisina kubata, pasina apology, pasina compensation. So tichabvunza mibvunzo yakanangana nebasa reRBZ, yakanangana nekutadza basa kweURBZ yacho. Ndo zvatinenge tichiona mangu.
Komiti yeparamende inoona nezvemari yoronga kusangana nagavhuna webhanga guru renyika.
Hapana mutauko uripo pane mabatirwo ari kuitwa nehurumende yamunangagwa nezvatinga zvitonawo mugabe. Mutsauko watinotoona apa ndewekuti iwo tinoita kutoona kuti otherwise vamugabe pavakanga vachitotonga pane pane toro nedzimwe nyaya dzekuti vaitodzoreredza anana munangagwa.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti hapana mutsauko uripo pakati pehurumende yava Emerson Munangagwa nehurumende yevambo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Takatoenda kunokumbirwa kuyamba kuti zvakanzwa kuti vakuru vari kuuya tingawane here mukana wekuti tiite tisangane navo tizwo kuti kumusha vari kuzvifamba zvakaita sei isusiwo tichivapo nekuti mafungiro edu akaita sei. Ndinofunga kuti tada kuti tipfuure pachinhano chekuti tinge chingonyunyuta nguva dzese tisina zvatiri kubatsirawo nazvo. Saka tatira munhu ngaanyunyute zvake asi iwewo unofanira kuende imwe nzira yaunga batsire nazvo zviri kunetsa kumusha.
Zvizvarwa zvezimbabwe zviri muamerica zvoronga kusangana negurukota rezvemari vamutuli ncuve nemusi wechitatu muWashington DC. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekufambiswa kwemari dzehurumende kana kuti Public Accounts Committee vatenda ibiti vanoti nhasi vari kutarisira kuita musangano wakakosha zvikuru nagavhuna webhanga guru renyika Dr. John Manguja. Vabiti vanoti komiti yavo iri kuda kuziva mafambisirwo ari kuitwa nyaya dzemari munyika, zvikwereti zvine bhanga iri pamwe nenyaya yemabond notes. Blessing Zulu West Studio 7 abata vabiti kuti tinzwe nezvemusangano wavo nava Mangunja.
Ndo yandingati the second most important committee ye parliament after the parliamentary legal committee inoongorora mitemo yese. Iyi committee yakapiwa simba ne section 298 yebumbiro remitemo yeZimbabwe kuti iongorore mafambirisirwo emari kana kuti in the context of Zimbabwe majikiro emari nevanoidya kuonekwa kuti vanoidya vari kuidya zviri pamutemo zvinoenderana neconstitution. Zvinoenderana neparliament because parliament ndovaridzi vemari vanocontrola consolidated revenue fund. Saka committee ine odd function yekuona kuti mbavha hadzisi kuba, mbavha dziri kuongororwa. So ikomiti yakakosha chaizvo chaizvo.
Saka zvii chaizvo zvamunenge muchida kuti munge muchitaura navamangudya apa?
Tiri kutanga nemacompliance issues zvatakangoitawo naGeorge Guva Matanga. Kune kutyorwa mutemo kwakawandisa kuri kuitwa nehurumende, so tichatanga nemacompliance issue pazamuko, paforeign currency, pamakwasa efiscal activities. Munoziva kuti Reserve Bank ine hosha yekuda kuzviita government. Iko zvino iri kusapota nyaya dzepetrol mafuta, harisi basa bari central bank iroro. Tichakabvunza zvezvakare nenyaya yemabond note kuti kogore riya maiti inini bond note igedyegedye neUS dollar. Then musi uno wemata hazisina kubata, pasina apology, pasina compensation. So tichabvunza mibvunzo yakanangana nebasa reRBZ, yakanangana ne kutadza basa kweURBZ yacho. Ndo zvatinenge tichiona mangwana.
Saka komiti yenyu kana yaona paine mitemo iri kuchikorwa nezvimwe zvinenge zvichida kugadziriswa, inozoita sei?
Tinozoita inonzi report inoiswa kuparlament. Saka pari zvino tiri kuisa report, tiri kutoprepare report yekutanga yedu. Mushure mekunge taita musangano napermanent secretary weministry of finance George Guva Matanga, parliament ine simba rekugadzira maripoti, ine simba zviri kuzotora matano pane zvinenge zvisingaitwe nemapazi ehurumende. But parliament yedu neyo komiti yacho haina masimba ari kune dzimwe nyika anopiwa kukomiti iyoyi. So mukatora kuUganda, kuUganda panotitwa komiti iyoyi mapurisa anenge atoripo. So munhu akabvunzwa akatotadza kupindura kana kuti akabvuma kuti ndakakanganisa muteboro ndakaba, anobva atotorwa nemapurisa. So parliament yedu inoonekwa iri the weak part pamapazo matatu estate, anosanganisira executive, anosanganisira judiciary majudge, anosanganisira iyo parliament legislature. So pa competition ye power, parliament is the poor kazi. So zvakakosha kuti the parliamentary privileges act iamendwe so that parliament yoita mazino. And chimwe chinouraya parliament yedu isusu kunyanyanya makomiti iyoyi ndeyekuti kune vamwe vanhu vanouya manje vobva subjected to party caucus kunyanyanya ZANU-PF. So matinosangana imomo unongo uchiona kuti vamwe havasi kunyatsobvunza mubvunzo kwavo. So zvokanganisa basa reparliament, because parliament maziso evanhu. Parliament is the closest institution to governance by the people and for the people.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekufambiswa kwemari dzehurumende kana kuti Public Accounts Committee vatenda ibiti vachitaura vari parunare vari muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti dziri kushushikana zvikuru neuwandu hwevanhu vari kusungwa nehurumende vachipomerwa nyaya yekuda kupidigura hurumende yava Emmerson Mnangagwa. Vasungwa mukati memwedzi miviri chete vachipomerwa mhosva iyi vanosanganisira mumiriri weHarare West muzvare Johanna Mamombe, Pastor Ivan Mawarire, munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU vaJafet Moyo, mutungamiri weZCTU You vaPeter Mtasa, Sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaRashid Mahia nevamwe. Muzvare Mamombe vari kutarisirwa kumiswa mudare nhasi zvichitevera kusungwa kwavakaitwa nemusi wemugovera vari pamusangano weparamende kuInyanga. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika pamwe nekurwira kodzero dzevanhu vaPromise Sande vanoti hurumende yava Mnangagwa iri kuratidza kuti haina mutsauko nehurumende yevaimbe vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Maonero atinoita mukomanda yekuti tiri kuona kuti hurumende iri kushandisa mutemo nenzira isiriwo. Mhosva dziri kutongerwa vanhu dzesubversion idzi imhosva yekunzi munhu anonziye ari kuda kupidigura hurumende kana kuti ada kuita overthrow a government kana kuya kunonzi undermining power and authority. But tinoona kuti vanhu vari kusungwa vanana Pastor Ivan Mawarire, these guys are vanhu vanongovawo maactivists vanotaurawo pavanenge vaona kuti either pane udzvanyiriri kana kuti vanhu ngavaratidzire. Izvozvozvo zvinhu zvinobvumirwa uye zvinotenderwa bumbiro remutemo kuti vanhu vane freedom kana kuti vanowaniswa mukana wekutaura zvavanenge vachifunga. Ende zvatinofunga hatifani kungotaura zvatinofunga kana zvichiwirirana nehurumende. Kana zvatiri kufunga zvisingawirirana nehurumende, tine kodzero sevanhu veZimbabwe kuti tikwanise kutaura zvatinenge tiri kufunga takasununguka. Saka tinoona kuti zvaakuitwa nehurumende yava Mnangagwa izvi ndokuya kunonzi kutsvaga uroyi usipo, kwaakutsvaga munhu wese anenge ataura anything chiri chavanofunga kuti iwo hachisi kuvasapota, votonziya tova subversion. Inyaya inokuvadza vemutemo wemunyika nekuti macases ari kubuda esubversion aya they are not anyway close ku subversion. Ndinorangarira ini kuti vamwe vanhu vakambotongerwa nyaya dzesubversion ndiana Muzorewa nana Dabaningisoli, asi panenge panotori nenyaya dzekuti vanenge vatonzi tatsvaga taona kuti munhu anga ane zvombo tazoenda kumba kwake tikaona ane magrinedi. Saka munhu angada kutoita hondo yekuti aburise hurumende mukutonga. Ndo panobuda nyaya dzesubversion izvozvo. Asi nyaya dzekuti munhu ari esitting MP saJohana Mamondo wonotorwa ari pakati pemusangano zvichokwadi zvonzi pane maact of subversion, tinoona kuti tadzokera kure kwatakabva kukare kare nenyika yedu. Zvokuti zvinhu zvinova zvinotityisa nekuti katyamadza.
VaSande, tichitarisa hurumende yava Mnangagwa yakati izvo iri kuuya ichizosandura zvinhu. Munoona paine mutsauko here nemaitiro ehurumende yavamugabe panyaya dzekupomera vanhu mhosva yekuda kupidigura hurumende?
Hapana mutsauko uripo pane mabatirwo ari kuitwa nehurumende yavamunangagwa nezvakanga zviitwa navamugabe. Mutsauko watinotoona apa ndewekuti iwo tinoita kutoona kuti tichi otherwise vamugabe pavakanga vachitotonga pane I think pane to nedzimwe nyaya dzekuti vaitodzoreredza anana munangagwa. Nokuti tinoziva tese kuti pakutonga kwaita vanamugabe vanana munangagwa ndo vakanga varivo vakanga vari mumashure vachiita mabasa mamwe ose akaipa aidaidzirwa navamugabe. Asi chataa kuona panana vamunangagwa nekutonga kwavo ndekwekuti havasisina anodzoreredza, saka huipi hwose hwekutonga hwaakubuda pachena. Nemwedzi mishomanana yasvika yatonga hurumende yamunangagwa takutoona kuti iri tori worse than matongero ose chaaitwa navamugabe. Hatisi kuti mugabe akanga ari right, akanga aitotadza zvikuru kwazvo, asi ivava vaapo ava ndo vanhu vaaitoshandisa. Asi izvezvi havasisina anodzoreredza, havasisina maybe ka voice of reason kanoedza kuvaudzawo kuti no, ngatiti tichidzoka pane zvatiri kuita izvi. Iye zvinezvi hapasisina anovadzora.
Vasande, kune vamwe vari kuti izvo nyaya iyi hadzichisinei nekutyorwa kwemutemo asi kuti zvinhu zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Imi munozviona sei?
Ndizvo zvichaizvo, ndo zvitoripo, hapasisina nyaya dzemutemo yatongova nyaya yekubata vanhu kana vanhu vasingawirirani nematongero avari kuita ndovanenge vachingotora vachisungwa vachipinda mutorongo.
Zvii zvingaitwe nehurumende kugadzirisa gakava riripo iri? Tikuona kuti izvo pane kusawirirana pakati pehurumende nevanoita zvematongerwo enyika vachiipikisa.
Chinongodiwa apa ndechongoti chete hurumende ngaitevedzere mitemo nemafambiro avanofanira kunge uchiita, nekuti kana pasina kutevedzerwa bumbiro remitemo zvakanaka hationi kuti panowana kutongeka kwakanaka.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika pamwe nekurwira kodzero dzevanhu vapromisi Sande vachitaura vari kuMyrtle Beach kusouth Carolina kuno kuAmerica.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m., 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m., 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau. Pepa nhau reHerald rinoti mudzimai wemutungamiri wenyika Amai Auxilia Mnangagwa vari kukurudzira vemachechi nemakambani kuti vabatane nematunhu kuitira kuti vaise misoro pamwe chete pakurwisa dambudziko rinokonzerwa nezvakatipoteredza. Ukuo pepa nhau reThe Chronicle rinoti urongwa hwebato reZANU PF hwekuvandudza bato iri huchasiya vamwe vari pana taisireva, zvikuru nhengo dzeG40 idzo dzinonzi dziri kuvhiringa zvirongwa zvebato iri. Izvi zvakataurwa pamusangano wakaitirwa muNjube kuBulawayo kwakare nemukuru anoona nezvekurongwa kwemusangano, retired Colonel George Nare. Topedzisira nekutarisa zviri mubepa nhau reNewsday. Rimwe sangano ravana chipanga mazano rinoti munyika muchaita kuratidzira kwakawanda kudzamara hurumende yagadzirisa zviri kunetsa munyika. mukuru weCivio Institute vatendai muriswa vakati paive neshanduko munzira dzekuratidzira dziri kushandiswa mumazuva ano. Magaterera ku Studio 7 ani mimi Chirongwa ndini Ray Choto ndiri mu Washington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru anoona nezvemari mukambani yekuChina yeHuawei, vaMeng Wanzhou, vari kusungisa hurumende yeCanada, bazi rayo rinoona nezvekuchengetedzwa kwemuganhu wenyika iyi, pamwe nemapurisa vachiti vakatyorerwa kodzero dzavo. Magweta awa Wenzhou anoti aisa nyaya iyi kumatare edzimhosva achiti wawe Wenzhou vakachengetedzwa nemapurisa zviri kunze kwemutemo. Pakistan neIndia mudunhu rine mutauro reKashmir vanoti manheru esvondo ange aine runyararo kwavari kekutanga zvichitevera mhirizhonga yakatanga svondo rapera pamiganhu yeIndia nePakistan. Vagari vakawanda vakashandisa nguva yerunyararo uyu munzvimbo iyi iri muKashmir kudivi rePakistan kusiya misha yavo muchakoti vachienda kunzvimbo ine runyararo. Magaterera ku Studio 7 ane mimi Chirongwa ndini Ray Choto ndiri mu Washington DC. Muchirongwa chatinotarisa zvirikuitika muAmerica nhasi tiri kutarisa musangano uri kutarisirwa kuitwa nemusi wechitatu svondo rino nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica. Musangano uyu unonzi uchapindwa negurukota rezvemari vamutuli Ncube, avo vari kutarisirwa kuudza vanhu mamiriro akaita zvinhu munyika. Ndabata mumwe wevari kuronga musangano uyu vaChris Mapondera kuti tinzwe nezveurongwa hwavo.
Takaongorora kuti nguva zhinji panouya vakuru vedu kuno kuAmerica havakwanisi kuti vasangana nemamwe maZimbabwenzi kunge tichipanana namazano. Asi ndinotenda nezvakaitwa nemukuru wenyika vaMnangagwa vapurezidendi kuti gore rapera pavakauya kuNew York, vazhinji vedu vemuno muAmerica takaenda kunosangana navo, zvinova zvakatifadza kunyanya. Tinzwa ivo marongero avari kuita zvinhu kumusha, ivo achinzwawo zvitemo zvedu. Saka ndofunga kuti vakatoparura nyaya yekuti kana kuchinge kuya manhu hurumende kuno kana makurukota ehurumende vange vachisangana nemamwe maZimbabwe.
Pamusangano uyu muri kutarisira kuti pachange paine vanhu vakaita sei vaMapondera?
Tanga tichikurudzira kunyanya vanhu vane mabhizinisi kana vanhu vemabhizinisi kana vanhu vane unyanzvi hwemabasa avanoita, zvingave zvematerefoni, zvingave zvemakombiyuta, zvingave zveindastry kana agriculture. Tinavo vanhu vedu vekuZimbabwe vane unyanzvi munzvimbo dzakasiyana siyana. Saka tanchiti kana tiri tenge tasangana navatori kunyanya, munhu ari kutarisira kuti upfumi hweZimbabwe hungafambisa hwakaita sei. Saka tenge tichiti chara chimwe hachitswanyinda, ivo nezvavari kuita uko nesu nezvatenge tichifunga kuno, tikazvibatanidza pamwe chete ndofunga tingave negwara rakanaka rekuti tipundudze nyika yedu.
Vateereri vangade kuziva vaMapondera kuti minister vaMutuli Ncube vakatotambira here chikumbiro chokuti vange vachiuya kuWashington DC?
Hongu, ndo zvatakaziviswa neembassy. Isu takatoenda kunokumbirwa kuembassy kuti zvatanzwa kuti vakuru vari kuuya, tingawane here mukana wekuti tiite se tisangane navowo, tinzwawo kuti kumusha vari kuzvifamba zvakaita sei, isusu tichivapo nechi nekuti mafungiro edu akaita sei. Ndinofunga kuti tada kuti tipfuure pachinhano chekuti chenge chingonyunyuta nguva dzese tisina zvatiri kubatsirawo nazvo. Saka tatira munhu nganyunyute zvake, asi iwewo unofanira kuende imwe nzira yaungabatsire nayo zvinhu zviri kunetsa kumusha.
Vakateerera panguva ino vaMapondera vangadewo kuziva kuti musangano uyu uri kuitirwa kupi chaiko?
Uri kuitirwa kuembassy kuZimbabwe embassy, unova ndoku muzinda kwedu kasevanhu vekuZimbabwe. Uchange uri kumusi wechitatu from 5:30 to 8 o'clock. ingwe kuti tinge tichipana namazano zvezvi to establish a conversation between isusu nevanhu vekumusha.
Kune vamwe vanokwanisa kunge vachitadza kunge vari pamusangano penyu apa vamapondera tichitarisa kuti America yakakurisa, vanokwanisawo sei kuwana mashoko amunenge muchikurukura musiwe?
Yeah, tinenge tine inonzi live streaming. Vamwe vanouya nemafoni avo vachiita vachirekodha vachiita live stream kuti pama Facebook avo kana ivi nepaFacebook vari kubatsira kugadzidzawo zvinhu vewafamba wapota mukaenda paFacebook wapavo vachapamoo detailswo zvakare kuti uchida kuti unzwe kuti zvinhu zvofamba sei palive streaming.
Urongwa uhu huri kukokerwa nesangano rinonzi chinaya vamapondera?
Hazvina sangano, ndezvemazimbabwe zvakatorwa initiative yekuti kana vanhu vachiuya ngavaita se tingakwanisa kuvaona here. Handifunga kuti ticharamba takangobata takabatwa nekuti musangano rudzii kuita sei. Chikuru ndechekuti mazimbabwens takwanisa kuti tisangane here. Takawanda, takasiyana siyana muno, mabusiness people, vanhu vane maprofessions akasiyana siyana nevamwewo vane zvakasiyana siyana vasiri kana maprofessionals sano kuti vachingova mabusinessmen kanongova mazimbabwenwo anoshungu dzekuziva kuti kumusha zvizvifamba zvakaita sei, vaine shungo dzekuti zvii zvavangaite kubatsira ikoko.
Mumwe wevamwe vari kuronga musangano uchange uchiitirwa muWashington DC nemusi wechitatu vaChris Mapondera, vachitaura vari parunhare vari muno muWashington DC. Yasvika nguva yekuti timbonzwa nziyo dzakaita mukurumbira. Totanga naHandiro Dambudziko. Kambo kamuchakabvu Oliver Mutukudzi.
Sana bande, bande. tikonzero taita msoro uteme. Kugadiriza tikonzero taita msana ukande. Uzimbirira mbopo, mbopo pa msana, mbopo iri pa msana iwe une sori nemonji.
Andiro dambudziko mumanzi wamkoma Oliver Mtukudzi uchiuya kwamuri uchibva kuno ku Studio 7 ye Voice of America iri mu Washington DC. Munozviziva kuti mukoma Oliver Mtukudzi vakaitwa gamba renyika nehurumende asi havana havo kuzoradzikwa ku National Heroes Acre uko kunovigwa magamba enyika. Mhuri yekwaMtukudzi yakati vavigwe kumusha kwavo kumadziwa. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Komiti yeparamende inoona nezvemari yoronga kusangana nagavhuna webhanga guru renyika vamangunja ichida kutaura navo pamusoro pezviri kuitika munyaya dzemari. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti hapana mutsauko uripo pakati pehurumende yavaEmerson Mnangagwa nehurumende yaimbevepo yaimutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvoronga kusangana negurukota rezvemari vaMtuli Ncube nemusi wechitatu muno muWashington DC kuti vazeye mamiriro akaita zvino munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichange tichikupai dzimwe nhau pano paStudio 7. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro ari muWashington DC, ndini wenyu Rachel Tow.